Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 8 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapa mutongo wekuti kudomwa kwemutungamiri weMDC Vanelson Chamisa kwaisava pamutemo uye sarudzo dzeExtraordinary Congress dzinofanira kuitwa mukati megore.
Isusu seMDC hatisikuwirirana nemutongo iwowo. Hatisikuwirirana nezvabuda mudare iri redzimhosva. Saka saizvozvo tichange tichitaura nemagweta edu achatiudza kuti tikwanise kuita zvatiri tikwanisa kuita pamutemo.
Asi bato reMDC rinoti richakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court sezvo risiri kutambira mutongo uyu richiti zvirikuda kunzi zviitwe hazvikwanisike. Vanhu vemuSouth Africa vovhota nhasi vakawanda vachitarisira kuti bato reANC richakunda kunyangwe hazvo mapato akaita seEF, EFF neDA achitarisirwa kukwikwidza zvine mutsindo.
Ndikuda kuti tiite chibvumirano chekuti tikreate yatiri kuti social dialogue kana kuti platform inoita kuti tomboti mitengo yakwira fanika kukwira kwayakaita nevanhu vemabhizinesi. Isu segovernment pamwe chete nevelabor nematrade unions nevebusiness through TNF tinokwanisa kugara pamwe chete ine round table toti toita sei kukwira kuzvinhu.
Apo mitengo yezvinhu yoramba ichiwedzerwa, hurumende inoti iri kuronga kuwedzerazve vashandi mari yekubatsirikana muna chikumi ichikurudzira nhaurirano. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapa mutongo wekuti kudomwa kwevatevedzeri vaviri veMDC Vanelson Chamisa navaElias Mudzuri kwaisava pamutemo uye bato iri rinofanira kuita sarudzo dzeExtraordinary Congress mukati memwedzi mumwe chete. Asi bato reMDC rinoti richakwikwidza mutongo uyu. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore vatura mutongo wemushure mekunge imwe nhengo yebato iri yekugokwe vaElias Mashavira vakaenda kumatare vachipokana nekutora masimba kwainge kwaitwa navachamisa. Amai Mushore vatiwo vese vakapiwa zvigaro mushure meutungamiriri wavachamisa vadzokere pavanga vari kusvika musangano wechimbi chimbi waitwa. Asi bato reMDC rinoti harisi kuwirirana nezvabuda mudare izvi uye magweta avo ari mushishi kuongorora kuti vangatora matanho api. Vachitaura nevatori venhau, mutauriri weMDC vaJacob Mafume vativo vari kuzoenderera mberi nemusangano wavo weCongress uri kutarisirwa kutanga musi wa24 kusvika 26 chivabvu.
Isusu seMDC hatisi kuwirirana nemutongo iwowo. Hatisi kuwirirana nezvabuda mudare iri redzimhosva. Saka saizvozvo tichange tichitaura nemagweta edu achatiudza kuti tikwanise kuita zvatiri tikwanisa kuita pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi. Asi pamberi patiri kuinda uku Kongresi yedu haisi kumira. Kongresi yedu iri kuinda mberi. Hutongi hweMDC hunosharwa nemembers DMDC hausharwi nemadzitare kana nani nani zvake sezvinotaurwa neconstitution.
Vachinyorawo padande mudande ravo retwitter vadavid Coulthard vanova nhengo yeMDC vati mutemo uyu unonetsa kuutevedzera uye bato ravo richaenda kudare repamusoro resupreme court. Muzvinafundo lakumo madhuku nyanzvi munyaya dzezvemitemo vachitungamirirawo bato renca uye vachimbomirira vaikwikwidzana navachamisa pachigaro ichi muzvare tokozani kupe vati MDC inokwanisa kukwira kudare repamusoro asi ichiremekedza zvaturwa nedare.
Vateereringa vanyatsoziva mutongo wehaicourt, haicourt haisiyo dare rekupedzisira. Pamusoro pehaicourt pane supreme court, pamusoro pacho pane constitutional court. Saka handifungi kuti pane chingaitwa izvi. Ndinofunga pamwe vachaita zviya zvokuapila, vakaapila kuenda kusupreme court. Zvinenge zvakutenge taakumirira kubva kuti supreme court ichati chii. Asi chandingada kutaura ndechekuti hakufuza hanzi vana kupe vari kunzi vaakudzoka. Aiwa, haicourt iri toti havana kwavanga vakatomboenda nekuti zvanga zvichiitwa zvichinzi vabva zvese zvavanga zvisi pamutemo. Ndozvotaura inzwi rechirungu rinonzi null and void.
Boka rinoti rinomirira zvaive zvido zvemushakabvu waMorgan Tsvangirai rinozviti Defending Morgan Tsvangirai Legacy rati rinotambira mutongo uyu. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau mushure mekuturwa kwemutongo uyu, mutauriri weDMTL vaWebha Chinyadza vati chinangwa chavo ndechekudzorera MDC kuutongi hwejekerere. Vati vanoda kuti bato reMDC ritevedze bumbiro ravo pamwe nekuremekedza mitemo.
Baba vavarasika ndi kuda kuti zvigadziriswe izvozvo. MDC idzokere peenge iri peinozikanwa napo kuti basa rayo ngerechini. MDC yakagadzirwa kuti irwise matongere enyika eZANU-PF ayo atipinza mumatambudziko etinawo kushupika kwetiri kuita.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaWellington Gadzikwa vati havasi kumboona shumo yemutongo wapiwa nhasi. Vati mutongo uyu wakanonoka asi dai wakaitwa nyaya ichiri kupisa.
Shumo yacho handisi kumboiona yemutongo nekuti pabonesera kwakaitika kuvanhu vasva vatsvangirai pakateita vamwe macongress nekuti imwe bato reMDC tana vatokozani kuperera rakateitawo congress yairo rikaita mastructure rikatokondesa maelections rakakwidza maelections rakamirira kuti tisi chaiyo MDC rikaotaonawo mavhota rakaona avakaitawo zvavari vealliance vakaona mavhota vakaona. Saka handione kuti pane chatoda kugadzisa nekuti zvinoratidza kuti vanhu vakatora nzira dzakasiyana kudhara.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, mutedzeri wemutungamiri webato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObed Gutu vanoti havasati vagara pasi sebato kuti vazeye zviri mugwaro remutongo wedare repamusoro uyu, kunyange hazvo bato ravo ranga risinei nechekuita nenyaya iri kumatare edzimhosva iyi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pari zvino hatisati tawana mukana wokuverenga judgment ya Honorable Justice Edith Mushore yose yakakwana, nokuti tangoonawo yatingangoti iyo the operative portion yacho. Saka chikurukuru chatinoita tisati tada kungomhanya kuhereketa kuongorora judgment yacho yose zvizere kuti tinatsoihwisisa.
Imi manga muriwo here nechekuita nenyaya iyoyi kubva payatanga kupinda mudare?
Kwete Jonga, inyaya yataingoverengawo mumapepanhau nevatapepanhau muchizvitaura panhepfenyuro saizvozvi. Hatisiri takaendeswa kumatare, hatisiri muchirungu anonziwa marespondents, hatina kumhangarirwa isu either sebato kana kuti individually. Saka hatinganyanyo zvedu kuzvinesa nezvinhu zvisina basa nesu. Ndiringoti zvokumba kwevamwe ngazvipererewo ukoko, kumba kwevamwe ukoko. Saka ndiringokomendawo somunhu abvunzwa saspectator.
Asi kava Gutu, mutongo uyu uri kudzosa kubumbiro remutemo remuna 2014 richireva kuti muzvare Tokozani Kupe vanofanira kunge variwo mutevedzeri wemutungamiri weMDC. Saka vanozosvara papi kana muchiti imi hamunei nechekuita?
Ndosaka ndisati pari zvino handisati ndawana mukana wokuverenga judgment, asi ndichitsoropodza from order yapiwa ndeyekuti iyo Zanka zaka mira msangano 2014 pa sati pa appointwa ma additional vice president. Ndozi nenge zaka ramba shifanu honge msangano uri. Zichireva kuti muzare tokozani kupe angari duly elected vice president wa msangano. Zoreva kuti zvose zvinonzi zvakazoitwa nevakapinzwa vazanzi vakapinzwa pamutemo zvanzi najaji Mushore zviri null and void.
Zvinenge zvakudzosawo zvakare kuti kana zvakaitwawo nebato renyu reMDCT zvinenge zvaraswawo kana nemutongo uyu vaguta.
Ndosaka ndati isu tichagara pasi sebato toona kuti atingangoti muchirungu ma implications eorder kana kuti ruling ya Justice Mushore kwatiri akamira sei.
Awo vanga vari mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende kutanga muna chikumi inenge yotanga dzimwe nhaurirano nevashandi kuti ione kuti ingavawedzere mari yekubatsirikana sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru. Tabata Dr. Nzenza kuti tinzwe nezveurongwa uhu.
Vanhu vari kurwadzikana, remember tichipa cushioning allowance ya January to March tichizotiwedzere izve from March kushika December jai. Although kumasivu 7 tichazoribiwa futi muna July.
Mato tanga kuita nharurano idzi here navo?
Tiri kutaka taura neve ethics council woba takabvumirana navo kuti muna July tichaita review. Takawedzera ne 400 million. Saka pa 400 million ipapo ndopanozokavurana kamurano kusvikawo kuti munhu ati pandiri kutambira mari yangu yakatiwedzerei. Asi ndiri kunzwisisa kuti kunyange takatiwedzerei kana mutengo wacho uchikwirazve zvinongoramba zvichimbotirwadzei. Asi zvinenge zviri nani pane kuti hatina kana kutombowedzera.
Harisi dambudziko here iri Dr. Nzenza kuti pese panowedzerwa vashandi mari zvinhu zvacho zvinobva zvawedzera? Hurumende iri kumbotaura here nevemabhizimisa?
Ikonomi yedu inotinetsei. Hongu tinoda kuti titaure nevemabhizinesi nemabvunzo mubvunzo wakanaka pakuti iri kumbotaura here nevemabhizinesi. Izvozvi ndiri kubva kuparliament. Kuparliament ndanga ndichiverenga second reading TNF bill. TNF ndo inomirira kuti tripartite negotiating forum. Group iri rinomirira vashandi vegovernment nevebusiness. Tiri kuda kuti tiite chibvumirano chekuti tikreate yatiri kuti social dialogue kana kuti platform inoita kuti tomboti mitengo yakwira fanika kukwira kwayakaita nevanhu vemabhizinesi. Isu segovernment pamwe chete nevelabour nematrade unions nevebusiness through TNF tinokwanisa kugara pamwe chete ine round table toti toita sene kukwira kwezvinhu.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe avaudza Studio 7 kuti vashandi vehurumende vakawanda havakwanisi kusvika muna chikumi muri kutaurwa nehurumende vakamirira mari nekuti zvinhu zviri kuramba zvichioma.
Mashoko aminister of labor atinga asingaendera nezviri kuita paground. Kubva nezuro transport costs dzakakwira dzaakuita $2 gwendo kumwe chete. Tinoziva kuti kuna varayiridzi vakawanda vanokwira kaviri zvinoreva kuti vanenge vakuda more than $10 nokuti kumwe kwacho kwakagara kuchiita $3. Saka hamene wekuti minister of labor unofunga kuti mei wacho unenge apera varayiridzi vachiwana mari kupi nokuti mari yokuenda kubasa yapfuura mari inotambirwa navashandi. Zvikuru sei tichitadza kuti vashandi vacho ivava vanodawo accommodation, vanodawo kudya, vane vanawo vanoenda kuchikoro. Hurumende zvekare yakakwidza maschool fees pakoto rive rino patakavhura. Saka zvinhu zvese zvinoramba zvichingokwira, vashandi voita sei? Saka zviripo nezvekuti kana employer asitambirisi vashandi mari yokuti vaende kubasa, panosvika nguva yokuti vashandi havakwanisi kuramba vachienda kubasa. vakavarairidzi vapadyo nokuti vasvike ipako.
Makatoudza here hurumende nezve mamiriro aita zvino aya?
Takavaudza kubva muholiday, vanhu vaitaura kuti maticha kuzongoenda sai panovhura zvikoro, but kubva muholiday takanyora matsamba akaenda kuna minista welabour iyo vasekaindireza nekuministry yedu nayo ministry of education tinowana mhinduro. Saka ndo zvinototikandamadza kuti kana tichinyora tichida kuti vaone zvatinoona havapinduri. Asi vanoda kuzomboti July wacho unenge wasvikako maticha achiti asei kuti munhu haasi adye here kubva muna May kusvika muna July. Zvimwe zvinhu zvinodawo vatungamiriri vanopfungwa dzakarurama vane muono wokuona kuti vashandi vayaura vari kunonga sose nomuromo than kuchinyira vashandi kuti tichazoona muna July.
Mutungamiri wesangano revarairidzi rePTUZ Dr. Skafira Joe vari parunare kumasvingo. Nyanzvi munyaya dzekutorwa kwenhau dzinoti nyaya yekuti vatori venhau vanoramba vachisungwa nekushungurudzwa vari pabasa pamwe nezvinhu zvakaita sekuvharwa kwakaitwa masaisai eintaneti nehurumende muna ndira kunoratidza kuti hurumende inenge isingarevesi kana ichiti inoda kushandura mitemo kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachitiko chebhono chakaodza Memorial Lecture Series icho chinoitwa neve Voluntary Media Council of Zimbabwe gore rega rega senzira yekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day nekurangarira mupepeti wenhau aive nemukurumbira vabhono chakaodza, nyanzvi idzi dzati zvisinei nezviri kuitika zvinofadza kuti hurumende yakazivisa kuti yave kubvisa mitemo inombunyikidza vatapi venhau. Vaimbo venhengo yeZimbabwe Media Commission zvakare vari gweta rezvemitemo yezvekutapwa kwenhau vaChris Mike vanoti hurumende inofanira kuratidza kuti iri kurevesa kuti inoda kusunungura mashandiro evatori venhau nekusiyana netsika yekuramba ichivambunyikidza.
Tinoona kuti vatapi venhau vakawandisa vari kushungurudzwa dzimwe nguva nekusungwa dzimwe nguva nekukakatwa vachisvikwa pamberi pemadzitare edzimhosva kana kuwanikwa vachimwairwa hutsi hunokachidza nezvimwe zvakadaro.
Mukuru wekambani yeAB Communications amai Susan Makore vati vanofara chose kuti hurumende iri kuronga kuvandudza mitemo uye vati vanotarisira kuti mitemo mitsva icharerutsa mashandiro evatori venhau pamwe nemakambani avo. Vati pane mitero yakawanda inobhadharwa nemakambani anotepenyura munyika uye izvi zvinoita kuti makambani aya asare aine mari shoma izvo zvinoita kuti azotadze kubhadhara vatori venhau mihoro inofadza. Vatiwo vanoda kuti mutemo mutsva uyu uburitse pachena kuti makambani angagadzirise sei nyaya dzetanga wandida pabasa. Vati pari zvino vatori venhau vechidzimai vari kushungurudzwa pamabasa zvakanyanya asi hapana mutemo wakajeka wekugadzirisa nyaya iyi.
It also makes it easier for employers to even deal nenyaya yacho kana uri mutemo wakatonyorwa clearly for in our case for media institutions vachitoziva kuti sexual harassment iri kudefine wayakadai pamutemo ende kana munhu aharasa munhu ABCD must happen so that is not just put in a blanket way.
Asi vamwe vakaita savane vanjimadanire avo vakambopepeta bepanhau reStandard nemamwe vati kunyange hazve mutemo yezvekutapwa kwenhau ikavandudzwa vatori venhau vanofanira kushandura maitiro avo.
Mitemo haina basa kana ivo vatori vatapi venhau nevapepeti vadzo vasina kuchinja mafungiro avo. Nyuzi dzedu muno muZimbabwe dzaungoshorwa navanhu vese pasi rese nenyaya yekuti hadzisiri kuitwa maitiro adzinofanira kuitwa according to mutemo inogavhena nyaya dzenyuzi. Saka majournalist vanoziva kuti vari kukanya nyaya dzemutemo iyi saka vanofanira kutanga vachinja ivo.
Vajeff Nyarota avo vakambopepeta mapepanhau akaita seChronicle neDaily News vati vanobvumirana navamadanire vachiti vanoona sekuti vamwe vatori venhau vemazuva ano havasi kuita basa nemazvo uye vave kuita zvematongerwo enyika vari pabasa. Vati zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo zvine unyanzvi vachiti izvi zvinoita kuti vawane ruremekedzo rwevanhu vavanonyora nezvavo zuva nezuva. Vanyarota vativo zvakakosha kuti vatori venhau vatsigirane panoshungurudzwa vamwe vavo kana kudzingwa basa. Vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapwa kwenhau paHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vatori venhau vari kuita basa ravo nemazvo bachiti dambudziko riri pamamirira akaita zvino panyaya dzezvematongerwo enyika. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuedzana pose painogona kuvandudza mitemo yezvekutapwa kwenhau. Amai Mutsvangwa vakurudzira vatori venhau vanenge vashungurudzwa kuti vanomhanyara kumapurisa. Dare remakurukota rakatotambira hwaro hwemabhiri ekusunungura mashandiro evatapi venhau, uye munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti vachaedzana pose pavanogona napo kuti mabhiri aya aende kunozeiwa neparamende mwedzi uno usati wapera. Mukoma wavachakaodza muzvinafundo Austin Chakaodza vati vanofara chose kuti vatori nemasangano enhau munyika vari kuramba vachirangarira munin'ina wavo makore manomwe ashaya. Vati zviri pachena kuti dai munin'ina wavo ari mupenyu angadai ari kunyora nyaya dzekutambura kweveruzhinji munyika, uye vativo vatori venhau havana kusununguka muZimbabwe. Vachakaodza vakapepeta mapepanhau eHerald neStandard uye vakashanda mubazi rezvekuburiswa kumashoko vari mukuru mubazi iri. Pavakashaya vainge vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi reVMCZ. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry nemudzimai wavo Meghan vanozikanwa nekuti Duke and Duchess of Sussex Mumbai umambo kuBritain, nasi varatidza pasi rose mwanakomana wavo mutsva kekutanga kubva zvaakazvarwa nemusi wemuvhuro. Mwana uyu haasati apiwa zita kusvika pari zvino. Zvizvarwa zveSouth Africa nasi zvapinda musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende pamwe nevamiriri vematunhu idzo dzinonzi nevamwe dzinogona kuona bato riri kutonga reAfrican National Congress reANC richikunda zvakare, asi kwete nezvigaro zvakawanda. Mapato anopikisa anonzi angangotemesa musoro bato reANC anoti reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF, iro rinotungamirwa navaJulius Malema, pamwe nereDemocratic Alliance rinotungamirwa navamusi Maimane. Mapato makumi mana nemasere ari kukwidza musarudzo yeparamende, kuchitiwo makumi matatu nematanhatu achikwikwidza musarudzo yematunhu. Kuti tinzwe nezviri kuitika muSouth Africa, muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuongorora sarudzo idzi, vaSolomon Stokes Chikowero vanoesa chigaro wetsangano reGlobal Zimbabwe Forum, kuti tinzwe mafambiro adziri kuita.
Ichokwadi, tiri kuongorora sarudzo dzemuno muSouth Africa kubva mangwanani na 7 o'clock kusvika pane ino nguva. Zvinodadisa zvatiri kuona kunoku, nekuti hatina kuona madambudziko pamapolling station 15 atiri kukavha. Tiri kuona vanhu vachivhota zvakanaka, vamire mumitsetse yavo yakanaka, vakwegura vari kubatsirwa zvakanaka. Ava vemapolitical parties vakamira pa100 meters dzinotarisirwa kunzi vanhu vamire, asi vari kumira vari pachinzvimbo chimwe chete, vamwe vachitotogwa mifananidzo vari pamwe chete weDA neweEFF, weDA neweANC. Pane pamwe pandasvika ndakavana vaitokumbidzana shuga kuti hasamwari ndipo shuga, tinoti maparty agents aya, takaona zvichidadisa zvikuru.
Sarudzo idzo dzinobatsira chi vana veZimbabwe vari muSouth Africa?
Sarudzo idzi dzinobatsira kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vadzidze maitirwo anoitwa zvinhu munyika dzemuno muSadak, zvikuru sei South Africa. Nekuti kana takatarisa South Africa, itsi hwani yatingati isusu powerhouse paeconomical powerhouse, yekuti tinodzidza zvakawanda kubvira kudemokrasi yavo kuenda kune zveupfumi hwavo. Saka kana tikaona pasarudzo dzavo dzavanoita pasina dambudziko fandika ratinombosangana naro kumusha kuti vanhu vanorovana kana vachinda kusarudzo kunyanya vechidika vamayuta ava tichiona vanhu vasingawirirani zvinhu zvinodadisa zvikuru zvekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa kunyanya vane mukana wakaita sewatinawo isusu handina chandingati ichi ndichinoshoreka pane zvinoitika hongu hazvishayikwe pano nepapapo dambudziko kuti panogona kuitika kwandika paine madambudziko kunyanya kunzvimbo dzekumaruwa asi muno mumataundi matiri munomu haiwa zvinodadisa vana veZimbabwe vangadzidze zvinhu zvakawanda zvikuru.
Tinoona kuti mamwe mapato munguva yekutsvaga rutsigiro vaisenzesawo nyaya yekuti vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vachipinda muSouth Africa vari kukanganisa zvinhu zvakawanda kusanganisira kutora mabasa nezvimwe zvakadaro. Izvi zvingaita here kuti zvizokanganisa magariro evana veZimbabwe?
Sekutaura kwandakamboita kuti pese panenge pachiitwa nezvesarudzo vanhu vanotaura language inodiwa nevanhu kuti vavavhotere. Saka pachirungu inonzi political gimmicks kana kuti political language yekutsvaka mavoters. Asi handioni zvichikanganisa vagari vekune dzimwe nyika magari avo muno muSouth Africa nekuti isusu patiri kupinda mumapolling stations tichiobserva vari kutonyatsoziva kuti ava vanhu havasi maSouth Africans ava. Vamwe vari kutotibvunza kuti mimi munobva kupi tichitotaura navo kuti hano tiri maZimbabweans and tiri kutointeractira zvakanaka navo hapana kana kuratidza kuti havasi kufara nekutiona tichiobserva maelections avo.
Mapato iwaya pamunofungidzira kuti bato ringabudirira nderipi?
Pari zvino handifungi kuti mapato anopikisa ati asvika panguva yekuti angakunde bato rinotonga reANC. Vangangodzikisira havo mavhoti avo pamanhamba kuti vadzikisire huwandu hwavo asi kuti vangatore power. Handione kuti zvingakuitike izvozvo unozviona nezviri kuitika mafambiro nemavhotero ari kuita vanhu.
Remangwana revana veZimbabwe nevamwe vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa munoona rakadii mushure mesarudzo?
Kungoti hedu hatingazive zvinozofunga vanhu kana vachinge vapedza kuita zvinhu zvavo. Asi kana mukandibvunza kuti inini kuona kwenyu kana kuti kufunga kwenyu kana kuti kuda kwenyu mungade kuti zvinhu zvimire zvakadii, ini ndee ndichingoda kuti vanhu vemuAfrica tizive kuti takaunza maborders muAfrica. Varungu ndo vakati vigira maborders kudhara tanga tisina maborders.
Avo vanga vari sachigaro veglobal forum Global Zimbabwe Forum vari parunare muJohannesburg, South Africa, vaSoxa Chikowero vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheDiaspora Forum na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzekuSouth Africa uye zvinoreva mutongo wedaro repamusoro wekuti utungamiri weMDC hausi pamutemo nekudaro munofanira kuitwa Extraordinary Congress mukati memwedzi mumwe chete. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 mangwanani muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930 72070 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapamutongo wekuti kudomwa kwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kwaisava pamutemo uye sarudzo dzeExtraordinary Congress dzinofanira kuitwa mukati megore. Asi bato reMDC rinoti harisi kutambira mutongo uyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.